Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare edzimhosva gore rino vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vambomira zvezororo ravo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuchina ranga richishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yepakuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi ava vanonzi vari kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa mabhemba. Vamalava vakurudzirawo kuti vashandi vemumatare vawedzerwe mari dzemihoro kuitira kuti vasapindwe nerukonye rweuori. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Tura mashoko avo vakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino. Vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose.
Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magweregwere mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinotyisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa ukadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
While citizens' constitutional right to protest and petition in terms of section 59 of the constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose, zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mhirizhonga. Mhirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista weHome Affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi munhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai, vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro, vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa, zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa, zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Hachokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo. Izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai, vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika, zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare, sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe, Vatavani Moyo. MISA yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana veZimbabwe, nekuti matare anoita basa on behalf of vana veZimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita, kuti hapana uori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana neuori munyika. Vakurudzirawo hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare, uye midhuri mizhinji matare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota reChina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWang Yi avakapinda munyika nemugovera Manheru murwendo rwemazuva matatu vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi mangwanani kumuzinda weState House muHarare. Musangano uyu unonzi wanga uri pamusoro pezvirongwa zvebudiriro zvinonzi zviri kuitwa neChina muZimbabwe, zvinosanganisira gwenya remagetsi reBatoka Hydroelectric riri kuvakwa pakati peZambia neZimbabwe pasi pemushandira pamwe weSino Hydro yekuChina neGeneral Electric yekuAmerica. Zimbabwe inonzi yasvitsawo chikumbiro chekubatsirwa nemari yezvirongwa zvitanhatu pasi peurongwa hweRoad and Belt Initiative. Nhengo yeboka revechidiki muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti rwendo rwavaWang rwakakosha zvikuru sezvo ruchisimbaradza ukama.
China inyika iri kuzvipira pakubatira nyika yeZimbabwe mune zvakawanda. Haizini munhu orangarira kuti kubva matete edu achitanga kuita expansion yekukaribwa pane zvaanga aita awedzeri, iChina yanga ichipindira kurisatetwa kana kusundirwa kwemadhamu mamwe anga achisutsirika nokudii nemamwe manyuwana ari kuvakwa akaita sanavambaruwanyati, iChina iri kubatsira. Uyezve munyaya dzemishonga yekuzvipatira nezvimwe zvakawanda, whole lot of things zvatiri kuwana kubatsirwa nenyika yeChina ezvesisa ari pasiyana. Ndakuuya kwaminista of foreign affairs kuChina vari envoy ya president Xi, kunongotikaridza kuti China is serious nekubatsira nyika yeZimbabwe, uye iri kuda kutora ushamwari nenyika yeZimbabwe to another level yatinoti onweza friend.
Kune vamwe vamugwadi vane maonero yekuti Zimbabwe haina chairi kunyanyowana chikuru kunze kwekuti China ndo iri kuwana zvicherwa ichitakura. Imi munoti
mashoko evanhu avo vatingazivi, nekuti dekuri kunzi vangabvunzwa kuti mesi dzacho vakazviita here, vakaona kuti zviri kubva kuChina zvakawanda zvakati, zviri kubva kuAmerica zvakawanda, nekoordination analysis here yokuona kuti zvizhinji zviri kubva kwakati here kana kuti hazvii. Zvinongotitarisa kuti munyika muno mune vanhu vanoreka rubatsiro rwunobva kunyika dzakaita seChina neRussia, nekuparukuwa kuti rubatsiro rwakanaka runobva kuna vaAmerica chete.
Taonawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachibva pazororo kuti vadzoke kunosangana navaWang Yi, tichiona kuti pana vachiwenga vakafanobata matombo.
vanhu vanongotsvaka utano mubhake kuti ana president vazobva pagororo ravo vachiyakusangana nehighest diplomat ii tatinofanira kuzivanechekuti diplomat the highest diplomat in China is minister of foreign affairs vanga vatumwa kuzoona mutungamiri wenyika saka hazvaigona kuti mutungamiri wenyika agoramba ari kuzororo iye ari muno zvemunyika otadza kuya kurisivha nhumwa yeshamwari yake vanova presidentship saka hapana chakashata ichocho.
Nengo yewe chidiki mbato ZANU-PF watafazwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Gladys Hlahiwayo vanoti rwendo rwavawange rwakakosha asi panofanirwa kuve nekujeka kuti zvii zvinenge zvakurukurwa nekuwiriranwa nenyika mbiri idzi.
Rwendo urwo hatingati rwendo rwakaipa bodo. Zvakanaka kuti nyika yeZimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika. Dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenguva yakawanda chaizvo kubva mazuva vamugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yeZimbabwe iChina. China ndeye chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo, asi hatina chatakawana chinobatika. Nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika tikatarisa munguva yamugabe kwakungoramba kune dambudziko. Saka ndinoona sokuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana China zvakakosha, asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese. Kana tiri nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo. Saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke.
Tinoonawo Zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa neChina. Mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana-siyana, asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka. Sei muri kudaro?
Takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano paitwa mamega deals nechina, paitwa mamega deals nechina, asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya.
Pane vamwewo vane pfungwa yekuti China ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuAfrica kusanganisirawo neZimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro. Imiwo sebato reMDC munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals hazvinyatsi kubudiswa pachena, nekuti nyaya dzeinvestment, nyaya dzezvemabhizimusi, trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatsokubudiswa pachena kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei, chii chatiri kuwana, chii chatiri kupa in return.
Vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Gladys Hlahiwayo vari parunhare muHarare nestudio 7. Mamwe madzishe mudunhu reMasvingo ari kuchema-chema kuti vagari vazhinji mumaruva vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana kuhurumende, nekuti havana zvitupa kana mamwe magwaro avari kutadza kutora nekuoma kwakaita upenyu munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa necommission yeZimbabwe Human Rights yekunetseka kuwana magwaro akaita sezvitupa, magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipoti, mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruva vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya. Ishe Tsovani vaFelix Mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru. Ishe Nhema varanganirai Bwawanda vekuzaka vatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga.
Ichokwadi, kana munhu asitorina chitupa haawani food aid, saka rinotova zvedambudziko maamiri azvakaita. Kada tichitarisira futi nezvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai, saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda-wanda zvinovhundwa kuna namai. Kana munhu nongonzi mai ane mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake for free kana achingova mugari, vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari hwemuno, mwana hwemuno wakaberekwa muno, iye worega kufunga zvakawanda-wanda. Gwaro ramambo iri rotoita kuti access yekuti munhu kanzi awane chitupa chake.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weZimbabwe Human Rights Commission vaCliff Mugoto vawirana nemadzise vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore.
Uyezve kana munhu pasina bhedhi kana pasina chitupa pane masocial services vakafanana nabhimi. Kana munhu asina bhedhi azonotadza achatindi pabhimi nekuti haana chibhedhi rake. Panozouyawo vehurumende paya vachiti chitauzopawo mabagwe kana chikafu kana maagricultural inputs kunzva anotaka guvu vanoti tikumbira kuna chitupa chenyuyi makamirira mutsete. Zvirozvo kana munhu asina chitupa kodzero yekutaura nechikafu chirikubva kuhurumende kana kumadhona zvatoramba.
Ishe Mazuru vamunhiki mukandatsama vekwagutu vativo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumaruwa ichipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya.
Isu semadzimambo tiri kuzviona kuti dai zvichiita kuti vachiuya ropa rejistari kuzvikoro vounganidza vabereki vanotaurwa vachitoerera ikoko ndavazva kwadi nzara iriko nechimiro chiriko chemari pane dambudziko. Vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kuine umiriri hwese pane zvinonetsa kana mawitinesi kana chinhu zviripo zvese ikoko.
Mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai Stembeni Chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha. Hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharo mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu. Amai Lucia Masekesa, munyori mukuru musangano renango mudunhu remasvingo, vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda.
Ndakamirira umbrella bodhi redu nango mumasvingo province southern region. Tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana-siyana kunyanya gore rino programu iyo ichatonyaya nokuti kune nzara. Bati dambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa, havana mabirth certificate. Ndekuti transparent and accountability ivepo. Munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitadza kuti mugare wemuno muZimbabwe mwana wenzvimbo iyoyo. Saka tachikurudzirawo kuti kune vekwaregistra dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvinhu kunotorisa zvitupa namabirth certificate.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatarisana dambudziko renzara rakakonzerwa nekushayikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda. Nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vamwe vana vechikoro vari kumaboarding vadzokera kuzvikoro nhasi, vamwe vachizotanga mangwana panovhurwa zvikoro. Asi hapana ari kuziva kuti mangwana varayiridzi vangani vachaenda kumabasa, sezvo mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seATUS nePTUZ ari kuti ari kutanga kurangwa mabasa sezvo nhengo dzavo dzisiri kufara nemari dzavari kutambiriswa. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vashandi vanofanira kuenderera mberi nenhaurirano kwete kutanga nekurangwa mabasa. Hurumende yakawedzera mari inotambirwa nevarayiridzi zvakapetwa kaviri, asi varayiridzi vanonzi vari kuramba kutambira mari iyi vachiti haikwane sezvinhu zviri kudhura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mubereki vaJoshua Muringazuva, ava vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vatiri kuwa zvinhu zvakakwira, zvinongoti masumbi zvakakwira, saka zvinotorema pari zvino maive kurema chaiko. Nekwatinosenza mumachaino hawe mari dzacho hadzikwane nemudzvanyiriro wanoita humwe wacho haiwa zvakatoma.
Mune vana vangani uyezve vari kuenda kuzvikoro vari kumagrade ani kana kumafom ani?
Nemwana ari grade, anoda grade 1, nemwana anoda grade.
Muri kutarisirwa kuti mubhadhare mari dzakawanda sei?
Pamwana parikuda 500 RTGS.
Imi muchihora mari yakamira sei?
Unohora 1,030.
Muruku ubata mabasa api mataura imi kuti muno chandra vechi China. Mune mchita mabasa api?
Mune chandra mchimeo kambani.
Kwa kamira sei kumakamba na ya turukunzu kwa wangu wachima chima ninyo ya yawari kuti mashurugwe. Ariko ereko?
Aywa kwa kwanike shurugwe manji. Kwa kwa winda.
Mashurugwe ya nwani kwa kupi?
Mashurugwe anto wanga mune zuhito se gold. Manji kwa wito se gold.
Sanangura ima amuru kutaura imi matambuzi kwa amuru kusangana na oma kamba na amuru kushanda umu.
Fanya ya zemi koro hapa. Ndiyo vanga oma kwa salari aja hizi kwani. Kanga kutuzo travela. Kwa fane transport. Titi uti bakuke kutuzi ya kutuzi. Kana hapo ingono mshendera saka zwenye zakati oma.
Sadai mai wanamuka noktora ne urumende maitichi panyaye ye kuti zvikoro mare dziri kudedzerwa zakati wandei.
Naende wanamuka noktora ne urumende. Naiti dai vatiku vatipidzirawo tawano mari dzinenge dziri nani. Nekutoti wanoo kubhadharira masufi zvakanaka vana.
Vanga vari mumwe mubereki wekuchegutu vaJoshua Muringazuva vari parunare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuhurukuro neIran muchine mekunge nyika mbiri idzi dzaita makaraso nane America ichiuraya mukuru wemauto muIran General Qasem Soleimani ukuwo Iran ichikanda zvombo kumabhesi maviri eAmerica muIraq. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa. Kirimu Dzamiri weStudio 7 akashanyira zvipatara zvikuru muHarare ndokuti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital neSvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu Svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulance iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezviro makuseni kumafufu ndakamukira ndichibva kuplan ndati ndinge motorfalls ndakasangana nematsutsu mumba vandataka nokutitorera boots nokutitorera shete ndane naye nemari ndane naye kwandiseta 130. Sandakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulance ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ya ndakabatsirwa handina chandiri complain. Saka pari zvino dokta ndatomuona ndamira kuti ndibude nahazvii ndonzovati yazvabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulance kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation yaya kwayaka yaitangaelika ndopa ndakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina haisi permanent saka ndakanzi ndichavharwa. Asi kuti ndivharwe kanzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutritions. Saka inini handisi kuafoda kumawana ndozvokuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Colostomy yaibatsira paoperation payailika nenyaya yechikafu. Saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pacolostomy ndorega kugutisa stereki. Pandonzwa kuda kugutisa paipa chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa students. Ne 20th inobva ukaroi ari zvino ndirindegani asi kafutinotinopiwa yedu porigi tiine sadza madisemunhu ane colestrol manji nguva yacho yakatirebei mbichani ndendakunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital, asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimbri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa, vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka. Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Pari zvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majunior doctor vashoma vakadzoka, asi dambudziko ndirekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja hapa, zvinhu zvakangoita sezvazvazviri kubva strike ichitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota razveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu pari zvino, asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezero tanga tiri kuchinoi, asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics dzinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting, kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvekuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana, vabereki vachitatarika nekutenga zvinodiwa, ukuwo varayiridzi vachironga kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru wevatongi Valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare gore rino, vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanombodimura zvakare zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina rangatichishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice.